kunge yeZANU-PF yanga yamukana kuta reduce the debt simply by not acquiring new debt. Nzira iri nyore kuti tipedze dambudziko rezvikwereti kumira kuwedzera zvikwereti kuita kuti chitakatora kudhara tisangidzana nacho tichichibhadhara ichocho. Apa upfumi hwenyika unenge wachiwedzera, saka capacity yedu yekubhadhara inobva yawedzera. 2018 pavakapinda payavanoti new dispensation veZANU-PF government, original debt yedu yanga iri around 10 billion ZAR. Zvikwereti zvenyika zvinosanganisa zvemuZimbabwe nezvekunze. Izvi zvikutaura kunoku, according to mafigures elast year, chikwereti chedu chiri pa21 billion, asi mafigures a2024 haasati abuda. Ini ndirikutarisa kuti mafigures a2024 achasvika pa3 billion kuwedzera pane yelast year 2023 billion. Zvoreva kuti tichanzwa ripoti kuti chikwereti chava pa24 billion dollars.
Ko zvekutengesa mudziyo zvaakuitwa izvi munozvioda sei?
Izvi zvekutengesa maassets izvi haisiri nzira yakanaka, nekuti isusu tinozira hurumende ine uori hwakawanda zvekuti tinopedzisira tatengeserwa maassets ese hatinawo tosati havarombo. Saka toti uku tine chikwereti, uku maassets aridi hatichina, asi akakwana maassets acho nekuti vane tsika yekuita undervaluation yemaassets. Tikaona nyika dziri kubudirira dziri kufamba zvakanaka padevelopment yeupfumi hwenyika seChina, ma-state owned enterprises anocontributa 60% yeekonomi. Saka zviri kureva kuti nyika inei kuti itoenda mberi tinofanira kutosimudzira pundutso kubudirira kwemakambani ehurumende. Zvino taakuda kutengesa mapadza manje etinozorima, tinozorima nei?
Ko zvinombotaurwa ka nevamwe muhurumende umu kuti vakutadza kubhadhara zvikwereti nekuti nyika dzakaita sanaAmerica dzavanoti dzakavatembera zvirango hadzisi kuvabatsira kuti vakanganirwewo zvikwereti zvacho muzvinafundo?
Zvirango zvakabviswa, hapana zvirango zviripo. Chechituri chekuti chirango chikuru chitakatozvipa ikorupshen. Gore roga roga tiri kuwesta mari yosvika $3 billion yekuti dai tisikari wesi teisvirisa pasaiti tichibata zvikwereti, takapedza chikwereti kudhara.